Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya naudzedu dzanasi chishanu kukazi 23-2018. Sachigaro we Zimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vanoti sarudzo dzichaitwa pakati pa 21 chikumi na 21 chikunguru. Sangano Rehu Zimbabwe Trust rinoti vanhu vanosvika zviuru zvishanu vakatyorerwa kodzero dzavo munguva yekunyoresa kuvota. Mapurisa asunga vadzidzi vepa National University of Science and Technology vane chitsama mushure mekunge vadzidzi ava varatidzira nekuvharira vanhu kuti vasapinda kana kubuda pachikoro ichi muBulawayo nhasi. Mukuru wekambani yeADA vaWillard Mboma vokonzera mutauro mudare reparamende mushure mekuramba kupadare magwaro ezvimwe zvibvumirano zvavakaita nemakambani ekunze munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vachamboedza kugadzirisa zvinhu mukati memazuva zana vari muhofisi. Vaimbova mumiriri weAmerica muZimbabwe vaCharles Ray vanoti Zimbabwe inyika yakanaka kunyangwe ichikanganiswa nezvematongerwo enyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari muhofisi. Pane zvachinja here zvamuri kuona? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 6080, 15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera chimwe chirongwa chedu na 6 AM kubva muvhuro kusvika chishanu. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu reVOA Shona.